Mapurisa nemasoja mubotswana ari kufamba munguva dzeusiku achisunga zvizvarwa zvezimbabwe zviri munyika iyi achibva zvitakura achinozvikanda kudivi rezimbabwe. Vamwe vari kudzingwa nenzira isina chiremera iyi vanhu vakanga vachigara mubotswana zviri pamutemo uye vachishanda munyika iyi zviri pamutemo. Chimwe chizvarwa chezimbabwe vasamson murefu vanoti vakaoneswa chitsuko nemapurisa nemasoja mubotswana mushure mekugogodzerwa pakati peusiku nemusi wemugove rasvondo rakapera. Vamurefu vanoti vakabatwa senhapwa sezvo mapurisa nemasoja akaramba kuvapa nguva yekuti varongedze midziyo yavo inokosha zviuru zvishanu zvemadhora ekuamerica kusanganisira motokari yavo. Chimwe chizvarwa chezimbabwe chakapinzwa mumukanwa mamupere muzvare Christabel Moyo vanoti matanho ari kutorwa nebotswana mukudzivirira coronavhairasi avaisa panyangadza mushore. Muzvare Moyo vanoti varasikirwa nemidziyo yavakadikitira vachishanda kwemakore manomwe mubotswana sezvo vasina chokwadi chekuti vachaiwana here mushure memwedzi mitanhatu.
Inii zviri kunyanya kutirwadza nokuti tinotora nemakore takagara munomu tine midziyo yakawanda zvinhu zvakawanda zvatiinazvo kuti ufunge kuti ongonoiswa muzimbabwe uchisiya zvinhu zvako zvinhu zviri kutirwadza kutadza kuti tozviita sei tatopererwa.
Mutungamiri webotswana ava Mukwesi Masisi nemusi wechina svondo rapera vakadzika mutemo weemergency COVID-19 amendment number 2 regulations of 2020 uyo unorambidza zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kupinda munyika iyi kwemwedzi mitanhatu. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika mubotswana mai unit dao wabvuma kuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kushungurudzwa nemapurisa nemasoja. Asi amai dao vaudza studio 7 kuti mamiriro ezvinhu aya ari kutarisirwa kushanduka nechimbi chimbi muchure mekuita musangano negurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwebotswana vakakiso musi pamwe chete navamasisi.
Kune zvizvarwa zvezimbabwe zvisiri kuda kudzoserwa kumusha asi nyaya iyi takaiizeya mumusangano wandakaita negurukuta rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika kuti tione kuti vanhu ava vangabatsirwa sei. Tinotarisira kuti minduro ichavapo mumazuva mapfupi pfupi anoteera.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi pakabora University College of Law vacharles kungwengwe vanoti adeuka yadoweka mvura yemuguchu haidzorerwi kune avo vakadzoserwa kumusha nokuti pasi pemutemo state of emergency kodzero dzevanhu hadzivanzoremekedzwi.
Zvinongona kuita mapowers muzvimbuti zvikeyewo kudipota vamwe vanhu vanonasa kuti danger to the city kuvaezvimwenzimbo kutimusaenda kwatatitatati because paitika emergency sekamaraiht vanhu they are temporarily suspended.
Mumiriri wezimbabwe mubotswana vabatira ishe mukono weshuro vaudza studio 7 kuti havana ruzivo ruzere panyaya yekuti kune zvizvarwa zvezimbabwe zviri kumbunyikidzwa. Asi vamukono weshuro vanoti kune zvizvarwa zvezimbabwe zvingasvika mazana mashanu zvichaendeswa kumusha mumazuva mapfupi ari kutevera mushure mekunge hurumende yavamasisi yazvipira kubatsira nemabhazi vanhu ava. Vamukono weshuro vanoti zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe izvi zvakakumbira rubatsiro kumuzindo wezimbabwe mubotswana vamwe ndokuzvipira kumapurisa ari kumativi mana enyika iyi. Asi tsvakiridzo yakaitwa nestudio 7 inoratidza kuti vanhu vakawanda vari kumanikidzwa kubuda mubotswana uye kutaura kuno vanhu vanodarika mazana mana vakachengetedzwa paplumtree high school mushure mekudzingwa mubotswana. Vanhu ava vachange vari pachikoro apa kwamazuva makumi maviri nerimwe chete vachiongororwa kuti vane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete sezvinodiwa nemutemo wenyika unobata vanhu vanenge vachibva kune dzimwe nyika dzine dambudziko recovid-19. Ndakamirira studio 7 bofrancistown botswana ndini Shingirai Madondo.